mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu njira 8/2020 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi pafacebook page yedu yevoa shona ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi vaholda muzembi vaumba bato idzva rinopikisa rinonzi people's party hurumende yakoka vashandi vayo kumusangano wekuziya mari dzinotambirwa nevashandi semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7 iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc vaimbova gurukota rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vawalter muzembi vave kuumba bato idzva rinopikisa repeople's party iro riri kukurudzira kuti mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vasiye basa bato iri rinoti zviri pachena kuti vamunangagwa vakundikana kutungamira hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri wavamunangagwa vageorge charamba sezvo nharembozha yavo yange isiri kudayirwa mukuzeya nyaya iyi blessing zulu westudio 7 abata munyori mukuru webato iri valoid musipa
takapembera ng'anga neinobata mai tikapururudza the major deception tose tikati zimbabwe yaa kuchinja hapana takachinja it was self-preservation on the part of the administration we want the president of zimbabwe to step down peacefully with outreach and give people the opportunity yekudii yekutanga zvinhu zvavo patsva kune state capture people are fearful ZANU-PF has commodified fear simba harisiri kuvanhu simba raakumapolitician masimba evanhu takapedzera kuwanzwa muna 1980 vamugaba achiti gore remasimba evanhu hakusina masimba evanhu kuzimbabwe zvinhu zvose zvaakugovwa nomunhu umwe chete mamaini mapurazi zvese zviri kugovwa nomunhu wani
asi kana muchiti vamunangagwa muri kuda kuti vasiye basa munozvikwanisa sei nekuti kaivo vari kuti vakasarudzwa nevanhu
zvekusarudzwa nevanhu zvakafanana nomukomana anonyenga musikana musikana anosvika mapoint ekuti hatichadi hazvino kuti kana ndakunda kana ndakugara navo upenyu hwose kana ndisiri kufadzwa nemaitiro ako ndine right yekuti hatichadi vanhu vari kuti makore maviri muchitonga makonewa zvinhu zvatova wese vanhu vari kutambudzika vanhu vari kufa nezvara mahospitari ari kuvharwa imi muchiswera muri mundege muchidya mazondo taakuda kuti tipewo chanzi itai the honorable thing muite chistep down dzimwe nyika wane mapuresidendi vatongi vakaona kuti vari kukonewa vanoti vediwe ini ndazvikonewa regai ndidi ndisiyire vaduku vane pfungwa dzichiri kupinza isu takura pare zvino hatingatitomirira 2023 2023 ndiani anenge achiripo achiri mupenyu vanhu vachifa kudai kwese kuchivhuku mahospitari akavharwa ivo vanongosumuka nendege vonorapwa kuchina vanhu vachema vediwe vati havangamiri 2023 ngavaitewo step down that's the honorable thing hapana election nekuti kana wapinda unobva wapinda 5 years dzose kana wakonewa the honorable thing is to step down ndokwati kubva ikoko isusu
saka ari kutungamira bato iri pari zvino ndiani
bato repeople's party
hongu
bato repeople's party pari zvino rikutungamirwa nafomer foreign affairs minister dr walter muzembi vachitevedzegwa navagandawa ndo mazita ari mupublic domain ini ndiri secretary general but team yedu yakutocomplimenta yakutoita match 1-for-1 administration iri kuzimbabwe sapoti yedu iri across the board vamwe vari muhurumende vamwe vari muprivate sector vamwe vari kumachurch and in due course in the next month or two tichaita unveil the whole team yedu yose iri kudi iri kumhanyisa people's party but pane zvino mutungamiri ari pamberi nevamuzembi munhu amunoziva mose kuti munhu aimhanyisa tourism ndiye munhu akasumudza zimbabwe with regard to tourism, akaenda ku UN, remember akafanya ku UN as a brand ambassador with tourism. Africa yose ikaungana ikada kumita ambassador, but most of my toxic politics zedu dzokumosha at the time ndo dzakazozvikonesa. But he is a proven leader, he is youthful, and I think Zimbabwe will be in safer hands under his leadership.
Asika, ko kune mamwe mapato akawanda wana aripo aya vamusipa madi kubatana na iwa.
Mukatarisa kuti for the last 20 years, even my opposition aripo, let's say my main opposition, those are the two political parties that have dominated the landscape of Zimbabwe, MDC and ZANU-PF. People's Party iri kuti iri susu atikuda kutenzera kuti kuda ma reforms. Hatisi kuda kuti munzi mhanyai mosvika apo momira. Itsvagai permission yeku demonstrator. People's Party iri kuti masimba evanhu, masimba ekuita zvese izvozvo ndeevanhu. Vanhu ndo vanodzitemera vega kuti aiwa, isu hatichadi. Havasiki permission yekuungana yekukomplena kuti isu hatichada.
Munyori mukuru webato re People's Party Valoid Msipa vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Hurumende yakoka vashandi vayo kumisangano wekuzeya mari dzinotambirwa nevashandi kuti dzifambirane nemari inodiwa nemhuri ine vanhu vatanhatu kana kuti cost of living adjustment. Mutevedzeri wasachigaro vesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council vaThomas Muzondo vanoti nezuro vakatambira shoko rekuti hurumende iri kuda kusangana apo Apex Council yakange ichangotangawo musangano wekuti voronga kuti vodini kuti vasangana nehurumende vazeye nyaya dzemihoro. Jonga kandemiri abata vaMuzondo kuti tinzwe zvizhinji.
Ichokwadi kuti tasangana seApex Council muFirstiro 7 January kana kuti 7 ndira 2020. Chinangwa chekusangana kwedu seApex Council changa chiri chekuita follow up kune nhaurirano dzatakasiyira panzira mugore ra2019 nehurumende. Takasangana gore rakuda kunopera, ndobva hurumende yatiimbisa kuti vaizotidaidza gore risati rapera kuti tiwane hurukuro dzatingaita nenyaya yekola kureva kuti cost of living adjustment kuvashandi vehurumende. Saka taona kuti musangano uyu wanga waita sekunonoka. Boka reApex Council raungana richida kuchitarisa kuti zvatakanga tavimbisa kuti tisangane uye gore rakatopera tisina kusangana, chero painzi zvapo vakanga vakamirira adoption yeproposed budget yakanga yaitwa navamutuliniwe tochidi. Saka hurukuro idzedu hadzina kuzonyanya kuenda kure nekuti tisati taronga kudaro tabva tangogamuchira official invitation yabva kuhurumende ichiti iri kutikoka kumusangano wekukurukura nezvecost of living adjustment musi wechishanu 10 January nenguva dza11 o'clock mangwanani.
Saka imi matambira here kukokwa kwamaitwa uku kune hurumende?
Tati seApex Council zvakanaka kuti tiende kumuhondwa kuti hurumende yarongera chii vashandi vayo, sezvo vashandi iye zvine izvi vari pakuomerwa kukuru. Takatarisana nevashandi vari kurest of the civil service vanoshanda mumaofisi ehurumende, havachakwanisi kufamba, havachakwanisi kudya, havachakwanisi kuzvipfekedza. Takatarisana nevadzidzisi vanga vari pazororo, vakanga vaenda kuzororo kunzvimbo dzakasiyana siyana, vasingachakwanisi zvakare kuti vadzoke ikoko nekuda kwemari yavo yanga isingakwani, yakatadza kuvatambisa futi Christmas negore dzva rakakwana. Saka tiri kuti isusu sevashandi takuwirirana kuti hambei tinonzwa chatiri kuda kupuwa nemushandiri wedu.
Vamwe vanogona kuona danho ratorwa nehurumende iri sedanho rekuda kukunyaradzai, tichinzwa kuti mamwe masangano evarayiridzi anga atozivisa kuti haasi kuzodzokera kumabasa panovhurwa zvikoro. Hamuonewo here senzira imwe chete yekuti hurumende yoda kunyaradzai?
Kufunga kunogona kusiyana. chatipa simba rekuti tiende kuhurumende ndechekuti sevanhu vadaidzwa mukadaidzwa hamurambe nekuti munogona kuramba isusu pamwe tichinosvika kuwana zvinhu zvatiri kutarisira kubva kuhurumende tinenge tisina satagona ipapo toreva kuti musangano watiri kuenda uyu tiri kuenda takatarisira kuti hurumende sevanhu vatakapa position paper yedu patakasangana vakaiverengawo saka pamwe zvichida vari kuda kuti vachiadressa maissues ari paposition paper zvinova zvingabatsirawo futi vashandirwi kana mari idzodzo dzatiri kuti ndo dzatiri kuda pamwe hurumende ndozvayauya kuzotipa sevanhu vaaprova budget vasingazive kuti mukati maro makamira sei.
Tinoonawo kuti makambeye mazivisa kuti nhengo dzenyu dzakadzisakwanisa kuenda kumabasa gore rapera iri nenyaya yekushaya mari dzekufambisa. Pane zvashanduka here mugore rino?
Gore rino zvaratoita ndezvekuti gore rakapera takazivisa kuti vashandi vanga vasisakwanise kuenda kumabasa. Haiko nenyaya yekutoti vakanga vasina mari yekudya, vakanga vasina mari yekutumira vana kuzvikoro, vanga vasina mari yezvakawanda, maservices nemagudzi akasiyana siyana. Saka riye zvino dambudziko iri rakatozowedzera kutanga taiti incapacitation ndokunai zvinezvi tingangoisa adjective kumashure kwayo toiti yasezviye incapacitation vashandi havachatombokwanisa zvachose chose kuenda kubasa.
Avo vange vari mutevedzeri wasachigaro veapex council vatomas Muzondo vari parunare muHarare nestudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mudaily News, sangano revemakereke reZimbabwe Council of Churches rinoti riri kutyira kuti mamiriro akaita zvinhu zvematongerwo enyika pamwe chete nenyaya dzezveupfumi zvichakonzera mhirizhonga gore rino. Muchronicle mune nyaya pamusoro pekufa kwevanhu vatatu vazhinji vachikuvara mushure mekunge bhazi ravange vari reZupco rakabuda mumugwagwa rikakudubuka padyo nechipangali Wild Life Orphanage munzira iri pakati peBulawayo neGwanda. Herald rinoti nhengo yeZANUPF mupara wevechidiki veZANUPF mumashonaland West vavengai Musengi nemukuru wemapurisa mudunhu recheGutu vahwanda chisikwa vakamiswa mberi kwedare rezimhosva nezuro vachipomerwa mhosva yekutora goridhe padyo neDavid Whitehead muchegutu pakazofuma pourawa nemapurisa mukuru wemashurugwi. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri vestudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Magadi go pestudio 7 apo magadi magadii kuda zvangu inini rukazana mukomantano wakawandi tangakande muviri bhrisini zulu asi tamavhelasi musanga ndichiti muri sei. Zvokwadi zvinhu zvamira kuita. Ukaona chimba chakakunzi 22 rand muZimbabwe asi kusouth africa marandi ari kushandiswa kuZimbabwe kusouth africa chipi chechi 9 rand 50 kuZimbabwe chiita 22 rand. Zvinhu zvemuZimbabwe hazvina kurongeka. Chero iyo chero idzo mari dzinodzidzi kune dzimwe nyika dai vambodonyimwa chai vasapiwa because havagondiri nekushandisa mari dzavo. Kusouth africa unotenga chimba zvinga 2 kwasara nemane kwasara nechinji zvino kuZimbabwe yo ma1. Inini zvangu ndinonzi trust director mundifarisi namai vangu mari vaiyi nasister Dina netsai nemuzukuru wangu asi nabharu nenyasha
kwazvai vatefenerwe studio 7 ndimi munacho chirongwa chestudio 7 toti negore dzoka muri hama dzangu vana chingakande muiri rana mavelas makawandisa ndibva kupedziwa nemazita. Ichi hurumende yeSouth Africa ichi chakangofanana mutungamiri wacho isewo Ramaphosa takangonzwa kuti muZimbabwe ihama yamunangagwa ndosaka kuda kuomesera vana veZimbabwe hazvipo zvacho zvaari kutaura izvi.
Kwazai vana veZimbabwe 7 sana jonga vanakoma kusiisi ndombo iso meseji yamusvike kuna vechamisa namunangagwa yo kundo vari kuzvita mabhuru venyika ino vari kungobudzana zvepolitics asikaona kutambura kuutano achingoita ndezvii zvisina musoro uyo achiti yangu haizivi akati inoziva mazi aona zvaari kutiita zviri kutishungudza zvisimazimbabwe nokutambura ivo vachingoita zvavanhu vadzano asifamuka kunyarara kwatakaita chii zvisimazimbabwe takapusa hatisi kupusa tiri kuzviona zvese zvamurikuti ona zvamuri kuita imi mapolitician kabo tichishungudza vanhu vezimbabwe tikazoita take control isusu macivilian vese zvanopesa mdc yese mapolitical parties hapana chamunowana kuzinyika inonge vamacivilian so hapana chamunowana
mangwanani akanaka munhu yezimbabwe ini ndetoa Lucky Mahala ndiri panapa muJoburg pachembisa ndichiti iyo nyika yacho chaivo chaivo isingaiti kuti itongwe nevamwe vanhu chiiko iyo nyika yavane makore akawanda sei vanhu vechitonga but hapana zviri kuitika muzimbabwe kochi chiri kuitika izvezvo zvitiri kubva kuzimbabwe tichia kunotsvaga kuno kusa handitika taura kuti kuzimbabwe hakuona kana chinhu chekuti tikwanise kuti tiite kana uchiona distance yanga ichiita $2 yakuita $45 zvinorevei kwamani ini zviri kundirwadza streki zviri kundirwadzisisa pane zviri kuitika kuzimbabwe zimbabwe inyika yaora kuora straight haizivi nyika ba haisisiri nyika api adzazi zimozambique ungati itori nani kuzimozambique vanhu vakutoshanda chitoenda kumberi zvinhu zvavo asi muzimbabwe hamaine kuti chiiko chiri kuitika ndoda kumhoresa mukoma jokanga nemiri nablessing zulu vastudio 7 vese vavo vashamari vestudio 7 ndiLucky Mahala kuchipinge ndiri muno musa tembisa ndichimhoresawo zvangu mhuri yekwangu kuchipinge uko wasekurundunge pedyo nekwasekurundunge amene but zimbabwe ndokumbirwa vamunangagwa vanga vaite pulani pavanhu tiri vanhu ngevanhu kana iwo kana vari purezidendi ndipurezidendi ngevanhu ndatenda zvangu
ini ndinoitwa John Kampila ndiri kuno kuBotswana ndinokwazisa vashamarari vose vestudio 7 asi ndanga ndichikumbirawo zvangu kuti dai zvaibvira mwari vaiita kuda kwavo hurumende yechizanu yabva yakuwadza mhuri dzezimbabwe ndapedza
kwazovaiva hwanje ndini Dickson Chiundo panyaya yekubhanwa kwevanhu kuita zvematongerwo enyika vari muSouth Africa kwaitwa nehurumende yeSouth Africa kunofanira kupa chidzidzo kuna vaNelson Chamisa kuti vadzive kuti hatichafaniri kuva neinternational convener anobva kuSouth Africa atenda hangu
makadii makadii vashamarari kuri se kwamuri koko vashamarari mese nemwe vateereri vestudio 7 makadii hai sinongoda kuti tapindawo mu2020 izvonhu zvimire zvakanaka ndochichemo chatinacho ini ndiri kuno zvangu kusouth africa hazvindifadzi kugara kuno kubaaniinsedenda ndichishanda ndiri kumusha ndobhadhise nemhuri hai tinotenda mese vashamarari fadzai vese vano varipinda mari muchirongwa chestudio 7 ngatitaurei zvinotinetsa mwari ungatinzwa
pastudio 7 makadiko vashamarari vese tingari kudoona mazita nokuti hatingakupedzei aiwa tinotenda nenhau dzamunotipa tikafunga nezvegore rapera tinonzwa mwoyo wedu kurwadzikana zvinse nekuti tine hama dzedu dzakaurayiwa nehurumende yavo munangagwa iyi vachipfurwa nemasoja nemapurisa vamwe vachirepwa nevanhu vaitofira muzvipatara nekuda kwegavhumendi yamunangagwa yekuuraya vanhu zvinotoona zvegore rino richitanga votaura kuti vanhu vachiti tikuda munyama iwa kuti dyai mavheji handizivi ndo munongedzo wekutaridza kuti hakuna kwatiri kuenda 2020 angatorinani 2019 angatorinani pane gore rino iri munangagwa abuda pachena ega kuti haasi purezidendi wevanhu nekuti haaiti zvinoda vanhu ende haana kuvhoterwa nevanhu saka unhu hwake nezvaanotaira zvinobudisa zvoenda pachena kuti munhu haana kuvhoterwa uyo ende hakuna kwatiri kuzomboenda nenyika ena munangagwa hakuna purezidendi atotaura kana sabhuku atauri zvinotaura munangagwa izvi ndo kunonzi kupererwa kwezanupiefu haichisina kana zano kana rimwe chete kana one
manzva pfungwa dzevamwe vateereri studio 7 inokupai mukana wekutaura zvamunofunga isu hatina kwatakarerekera munofungei tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001 202-465-0318 muchiti udza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vana vechikoro vana pamwe chete nemurairidzi wavo vafa vamwe vashanu vakakuvara mushure mekuputikirwa nechimwe chinhu chisati chazivikanwa mudunhu reRakhine muMyanmar. Murairidzi uyu nevana vechikoro ava vanonzi vange vachitsvaka huni. Mudunhu iri mune kurwisana kukuru pakati pehurumende nevarwi vari kuda kuti dunhu iri rizvitonge. Mutungamiriri weRussia vaVladimir Putin nhasi vachashanya kuTurkey uko vanotarisirwa kuita hurukuro nemukuru weTurkey vaRecep Tayyip Erdogan. Zviri kunzi vaPutin vari kusvika muTurkey kuzoparura zviri pamutemo pombi yemafuta ekufambisa dhimotikari yakavakwa pakati peTurkey neRussia. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Iran yapfura zvombo zvemamisaiwusi zvinopfuura gumi nezviviri kumuzinda unogara mauto eAmerica muIraq, asi hazvisati zvazikanwa kuti pakuvara kana kuti kupasa vanhu vakawanda sei. Iran inoti yaita izvi kuri kutsiva kurawa neAmerica kwakaitwa General Qasem Soleimani svondo rapera pakuenda pamhepo. Muzinda mukuru wemauto muAmerica wePentagon pamwe chete nemuzinda wemutungamiriri wenyika weWhite House vazivisa kuti havasi kuzotaura pamusoro penyaya iyi nevatori venhau nhasi. Tabata vaFrank Guni avo vari kutevera kufamba kuti uta nyaya iyi nguva dzese.
Madiro anaya tiri kuziva kuti vanotsigirwa neIran vakanda anonzi maballistic missiles, intermediate ballistic missiles zvombo zvehondo zvakakura chaizvo pamabhesi maviri ari muIraq. Munguva pfupfupi yapfuura America yabvuma kuti mabhesi maviri arohwa, asi bhesi hombe rakakosha rinonzi Al-Asad ndokwakazara mauto eAmerica ikoko kwarohwa nemarockets anopfuura 12 pabhesi iroro, mamwe aenda pane rimwe bhesi vachiri ku tsvagurudza kuti vaone kuti pane vakuvara here kana kuti hapana vakuvara. Mushure menguva pfupi pfupi marockets aya afaiwa kana kuti mabhesi aatakwa nemaIraqis vanotsigirwa neIran. Iran yataura pachena kuti ndokutanga kukutsiva kuurayiwa kwaGeneral Qasem Soleimani. Zvinoreva kuti mberi kunoenda uku America tinotarisira kuti ichadawo kudzorera, saka kungangova kutotanga kwehondo kwatiri kuona kuri kuitika uku, nekuti kana America ikadzorera Iran ichadzorerawo.
Shamwari dzeAmerica dziri kubatsira munharaunda iyi dzakaita sana Germany, vana France kana kuti nyika dzeNATO dziri kutii nemamiriro aita zvino aya?
Shamwari dzeAmerica dzaakuona kuti nyaya iyi yaakutyisa. Tikatarisa Germany inova shamwari yepedyo chaizvo yeAmerica uye iri nhengo yeNATO, yeNorth Atlantic Treaty Organization, yataura kuti yaakuburitsa masoja ayo ikoko kuIraq nekuti haisi kufara nezvakaitwa neAmerica. MaFrench vekuFranceuwo vari kutaura zvimwe chetezvo. Kana Israel chairo yaitokusepesedzera kuti America irwai neIran, tinokubatsira. Makaunza mazuva maviri apfuura mukuru weIsrael vaBenjamin Netanyahu vaakutaura kuti aiwa isu tanga tisinei nazvo, tanga tisirimo munyaya iyoyo. Vakatokomekedza makurukota vehurumende kuti aiwa musataure nezvenyaya iyoyo nekuti isu hatiko izvo zviri pakati peIran neAmerica, kureva kuti region yese kana kuti dunhu rese reMiddle East pari zvino vanhu vese vakabatira ura mumaoko nekutya hondo inotarisirwa kuti yatotanga iyi. Tiri kuonawo zvimira mutevedzeri wemakurukota mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekudzirwa kwenyika, Deputy Minister of Defense akauya kuno kuAmerica kudzotaura tirakunzwa zvekare kuti akauya neshoko rekuti General Soleimani vakaurayiwa vanga vauya kuIraq kuti vazotaura nyaya inonzi de-escalation kutira kudzikisira pasi makakatanwa anga aripo pamauto eAmerica neIraq nezvanga zvichiitika muIraq. Iyo Saudi Arabia inenge yainga ine nechokuita nenhaurirano idzi. Saka taakuona kuti pane mubvunzo zvakare kuti zvihurumende yeAmerica zvairi kutaura kuti tangamuuraya nokuti Soleimani anga achiplana kana kuti anga achiedza kuunganidza hwaro kuti vazokanganisa kana kuataka kana kurwisa masoja nemainteresi eAmerica. Taakuona sekuti zvinenge Arabia yakutaura kuti aiwa uyu murume uyu general uyu anga atouya kuti paitwe nhaurirano dzekuti vanhu vayanane pasina kurwisana. Saka taakuona kuti vakupesana ivo vari shamwari neshamwari.
Kusawirirana uku kwevanhu vange vachimbobatsirana vachirwa hondo vese kunorevei kana takatarisa munharaunda iyi?
Zvaakureva kuti mapolisi kana kuti hwaro hwekushandisa foreign policy kana kuti kudyidzana nedzimwe nyika hweAmerica hweadministration yavaTrump zvinhu zvinongoitika yamukira makumbo zvisina urongwa hwakakwana zvekuti vaTrump vanongotaura zvavafunga ipapo. Taakuona polisi yeTwitter yakuti yaakutiendesa kuna taisireva nekuti zvichakanganisa pasi rese kwese kune maAmericans kwese kune mainterest eAmerica. Irani tinoziva kuti kana tikaita pakaitika hondo yedirect warfare army to army haina mukana wokukurira America. Saka Irani inotarisirwa kuti ichaita inonzi asymmetric war kutaura kuti vanenge vachitaga panorwadza America kana kuti masoft targets ingava nyaya yezvikepe zvengara zvemungarava zvinofambisa mafuta maoil kana kuvhara inonzi Strait of Hormuz.
VaFrank Guni vari parunhare muWashington DC ne Studio 7.
Mama Divante, hey, no te quilla. Usanya moto, uchungu nyongo, wakicheza, uchakando mdando. Ndo puru huka pizza pan, ndo kutira pingi mundi nima wan, ndo kubili pizza ina mdina fan, mufu wira ndo utai samu fan. Nango kabika kango, pandi mbo manya mpango, naka mira yebe mtambo, pandile ya tobe yebe mtambo.
Karana ni, kushikira nafa, vimbara ni, kushikira nafa.
Aogo mwete, se manga manga, chiche kuchiche. Aogo mwete, se manga manga, chiche kuchiche. Me wanna clip on curry. We are the money fan, it's home on a cherry. Them could have never touch me, call that story. Barbecue laughing, stay with the berry. Stop it, stop it. Mama, sugar, don't play. Nigga, bate, papi, miss like the cow, lame, wine, to the father.
Garana, ni, wanna book you, usiki, and a fuck you. Vimbana, ni, wanna book you, usiki, and a fuck
you. I'll go, boy, the manga, manga.
Chinsomana chibatirwa naNoviki Zigusheshe. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. VaWalter Mzembi vaumba bato idzva rinopikisa rinonzi People's Party. Hurumende yakoka vashandi vayo kumusangano wekuziya mari dzinotambirwa nevashandi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande. Ndoti mosara zvakanaka.
Soko isika